Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mubatanidzwa wecode unopa mvumo yekuti mamembers ange aine muonero wakasiyana. Saka isusu CRDZ tine muonero wakasiyana nemamwe mabato panyaya yeDCR.
Bato rinopikisa Renewal Democrats of Zimbabwe RDZ rinoramba mashoko yekuti hamuchina kuwirirana mumubatanidzwa wecode zvichitevera danho raro rekuramba kushandiswa kwemichina yeBVR. Nengo dzesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET dzoronga kuratidzira pamberi pemahofisi ekanzuro yeguta reHarare. Muchikamu chedu chechitendero, nasi tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi, vanove Bishop veAnglican Diocese kuMasvingo.
Nasi uno, Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori mapfunya chisero. Ane zvimatongerwo enyika hazvina kujeka. Upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Kodzero dzevanhu hadzicherechedzwi. Tambo yokururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ raramba mashoko yekuti mumubatanidzwa wemapato anopikisa wecode hamuchina kuwirirana zvichitevera danho raro rekupokana nekushandiswa kwemishina yekunyoresa vavhoti yebiometric voter registration kana kuti BVR. Mutauriri webato iri vapishai muchauraya vanoti mubatanidzwa wecode unopa mapato rusununguko rwekutevera zvaanoda zviri kunze kwemubatanidzwa uyu. Mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu ari kutsigira urongwa hwekushandiswa kwemichina iyi pakunyoresa vavhoti musarudzo dzegore rinouya, asi bato reRDZ riri kuti munhu anofanirwa kuvhota nechitupa chake sezvakaitika muna 1980. Ngatinzwei hurukuro yataita navapisha yemuchauraya.
Vajonga, ngatipatsanure nyaya iyo, nyaya yekushandiswa kwemaBVR nenyaya yecode zvinhu zviri zvakasiyana. Mubatanidzwa wecode unopa mvumo yekuti mamembers ange aine muonero wakasiyana. Saka isusu CRDZ tine muonero wakasiyana nemamwe mabato panyaya yeBVR. Chikonzero chiri chekuti hatitrusti nyaya yebiometric voters roll because takaita study dzedu tikaita survey dzekuongorora chitsotsi chinogona kuitwa ngenyaya dzekushandiswa kweBVR. Kungotiwo vamwe havasati vasvika pastage yatasvika iyoyo. But tinodavira kuti ngenguva iri kuteera vachasvika nekuti tinoziva kuti vana vembwa havasviniri musi umwe chete but vachazosvinura zvavo.
Asika vamuchauraya, mamwe mapato ari kupemberera kushandiswa kwemichina iyoyi ari kuti zvinopa mukana wekuona mafambiro anenge achiita zvinhu kana inganzi accountability kana auditing.
Chete tinoziva hedu kuti vanhu vemuZimbabwe ndofunga munoziva baba Jonga Kandemire kuti maZimbabwenzi vatove nechijairere chekuti pakandove chimwe chinhu chichandomhanyiswa munguva iyoyo munhu wese ndokwadongo mhanya ikoko havatori nguva kudzamisa vasinganyasi kutarise kuona kuti ndizvo here. Ndo zvinongoita maZimbabwenzi, chinhu changozi chine technology mukati vanomhanya nacho.
Saka imi bato renyu zvii zvariri kuitawo kusunda nyaya yenyu yekuti kushandiswe zvitupa?
Isusu hatisi kuzoenda kukoti, ndo chinhu chendingade kutaura ichocho. Tiri redi kuita tackle this problem head on nehurumende yeZANU PF. tiri kutora a political route and the political route iyoyo tinoziva kuti tichabudirira.
Saka imi nhengo dzenyu muri kudziudza here kuti dzisanyoresa pagwaro idzva rekuvhota rinoshandisa BVR?
No, tiri kuti kana zvikazi endai mundoregister under protest.
Avo vanga vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vanorarama nekutengesera mumigwagwa muHarare reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro nemusi wechipiri dziri kunoratidzira pamahofisi ekanzuro yeguta reHarare dzichinyunyuta nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa kana dziri mukuita basa radzo. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai vanotokunyanga hazvo vakaita misangano yakati kuti nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachine zvakawanda zvavanoda kuti zvigadziriswe izvo vari kuda kunosvitsa kukanzuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kufora seVSET takanangana nenyaya yemabatirwo ari kuitwa mamembers edu mavenda ari kutengesa mastreetroom. Tiri kunyunyuta nenhau yecorruption yatiri kuona iri kuitika mastreet, mavenda achitorerwa mari dzavo, vachitorerwa zvinhu pasina pundutso dzinozobuda kana vatorerwa zvinhu vachibhadhariswa mari dzakawanda. Saka tiri kumacha tichindopa petition kuna meya weguta reHarare kuti kana pane mari dzatiri kubhadhariswa dzatiri kutorewa ngadzishandiswe nemazvo kusimudzira ushando hwedu isusu nevanhu vari kurarama nevending, uyezve kuti tistope nyaya dzecorruption dzatiri kuona dziri kuitika mastreetroom, vanhu vachitora nzvimbo dzinoshandira mavenda vachitovaita dzavo vachibhadharisa mavenda mari dzakawanda. Saka tiri kundofora tichindopa petition iyoyo nezvinyunyuto izvozvo.
Tinoona kuti hakasike kutanga vavadzai muchienda nezvenyunyuto kana kufora asi pasina chimuko. Chii chinozoshanduka nhasi?
Mukana tokutarisa tine process yatakatanga mameeting atakaitana nameya kubva mavhiki anenge matatu apfuura. Ichi chava chinangwa chokutaridza kuti engagement yatakatanga iyona nameya kana pasina zvinobuda tichauya ipapo kuzogara ipapo patown house semavenda, nokuti hatigoni kudzokera mutriti matinoziva kuti tinosanga tichindosangana nekutorerwa zvinhu tichisangana necorruption dzatiri kuita. Saka zvinongoreva pane zvekuti masamba asiyana, tinondogara ipapo touya totengesera ipapo patown house kana vasina kuti pashanduro sezvataona zvakachigara chiitika nguva nenguva.
Ko iyo misangano yamakaita nameya weguta reHarare sei isina kuburitsa chimuko zvazoita kuti mude kuzonoratidzira?
Hatingati hedu haisina kubudisa chimuko. Vakataridza kuti vari kuda kuti tishande tese tichigadzirisa maproblems atinawo, but tinongofilawo isu seboka kuti tichiita izvozvo zvokutaurirana tikaendawo chindotaridza shuwa kuti nouwandu hwedu ndo maproblems atinawo tinenge tichibatsirika futi nerimwe divi, tinotaurirana tichiinda futi tichindotaridzana uwandu hwedu. Hatingati hazvina zvakabatsira sei zvazviri kubatsira, batoda kungotaridza simba redu nezu redu semavenda kuti takawanda endi tine zvinyuto zvatinazvo.
Ava vanga vari mukuru wesangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Vanorarama neurema vakabudiswa nematare edzimhosva nechisimba paMasterton Leonard Church Home muHarare vari kuenderera mberi vachirara pamwe nekugara panze sezvo vasina kumwe kwekuenda. Izvi zvashoropodzwawo zvikuru nemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaOK Machisa, ava vanoti sesangano vanoshishikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa vanhu ava. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa panhamba 85 Benz Avenues neStudio 7 vanorarama neurema vanga vakayanika magumbeze nezvimwe zvavanoti zvakanayiwa pamusoro pemidziyo yemumba yakadai semakabati nemawardrobe. Ivo vakagara pamushana, vazhinji vari pamauche vachiti vari kuedza kubudisa chando. Vahwanda mukangaise ndemumwe wavanorarama neurema ari kugara panze. Vamukangaise vanoti kushaya pekugara pakanaka pamwe nekuswera vari muuche kuchavhiringa utano hwavo.
Wedha yacho haisi kondisiri kuri kunaya kana kutiwo nditi ndinotizira kuti hapana, saka chinhu chakangooma ende chinhu chiri kutorwadzawo zvokuti kuona kuti chinhu chiri kutoitwa chakaitwa nemumwe munhu mupenyu ende munhu anotofamba inini ndakaremara saka chino chinongotishungurudza zvekuti nyangwe truma yatasapfa izvozvi vamwe tenichitorwara kuramba ndakagara nokumusira taane mapreciousos ende mapreciousos kune vanhu vakaremara vakazhinji vanoziva kuti anotosvika pakuuraya saka kukandwa kwandaitira panze chinhu chandoona chakangoita kunge death sentence munhu atoti enda unofa kana kuti kubayiwa jekiseni rekuti unofira mberi saka ndozvandofira nekubudiswa kwatakaita kubva mumba tichigara parodi
mumwe wevakaremarava varobert chite vanoti chikonzi chedare chakauya nemapurisa mazhinji musi wavabudiswa apa vakazosiyiwa panze pasina zvimbuzi mvura kana magetsi
pauya pane heavy presence yeriot police yekuti vaitoita kunge vari kuuya kuhondo chaiyo chaiyo atasvikonzi budai 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 takatozokumbirawo wezimuyavaadongononga zvinhu vachikanda panze but takatozochema-chemawo mukadzi sherifu akanga auya wacho munhu aanotonzwisisawo zvekuti akachema-chema naye tikadaiwa mukatora zvinhu zvedu muchikanda panze hapana hatina kumboita resistance takangokomplaya nezvavakavaita hapana kana toilet hapana kana mvura tikurohwa nechando kuri kunaya zvinhu zvese zvinongori handiti tiri panze tikuona kuti vanhu avo emu yavo chetika yanga iri yekuti kanda panze kuti tichazoita sei havana basa nazvo
kunyange hazvo gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu rakamboshanyira vanorarama neurema ava vakati vasanogara kuruwa rehabilitation center vachite vanoti ivo nevamwe vavo vanoda kuwanirwa nzvimbo yavanonogara vasingazobviswe zvekare
isusu tiri panapa hatina kwekuenda tatione 8 days tiri papa tikurohwa nechando tiri kunayiwa hapana chikafu hapana matoilets kana pekugeza pari kunetsa ivo vacho havasi kumbotarisa kuti toita sebhozi hatina choice nekuti hatina kukuenda saka hamuoni kana zvireva kuti tichangofira tiri ipapo handichaziva kuti mwari ndo vanoziva kuti zvii zvichaita yekuruva zviri kuitika kande zvekuti even vamwe vanhu variko kuruva vatotoziva maofficers vari kutoti hakuite yekuruva yanga isimbori nyaya yekuti vanga vachida kuti imi maonero angu angu ndeyekuti vaingoda kuti vakangobvisa vanhu ava ndii voendesa kuruva kuruva isinoti permanent mingirikini yanga iri kunzi vana vechikoro vari paholiday tonokuisai kuruva for 2 weeks tasa taisa kuruva maiswa kuruva tobva tikati orit taenda kuruva kwekwe maconditions ariko karutonzi aiti then chii chichazoitika pamberi ava
vatomas muchadenyika vakatanga kugara pashesheya muna 2010 vamuchadenyika vanoti kunyange hazvo leonard shesheya zimbabwe trust iri kuti nzvimbo iyi yakagara isiri yekuti vanhu vagare zvachose vanoti mutemo wakaumba sangano iri unoti munhu anofanirwa kugara kusvika awana mapapiro ekuti amire ega vamuchadenyika vanoti vakangoburitswa ivo vasingagoni kunotanga upenyu hutsva
dai kuri kuti tinopinda mukamunoona mukati pane saini yemunhenga uri papapa zvanga zviripo ndozvekuti munhu anouya akaita senyana reshiri nekuti kana ukangewana ikange rawana mapapiro ravgona kubhururuka rava kugona kuti richibhururuka rezvibhururuke riende saka inzvimbo yekuti munhu kana anga asati awana mapapiro unokwanisa kugara kusvika awana mapapiro kana awana mapapiro kuti mudzi akwanisa kuzvipfungutsa upenyu hwake iye pache zvake agona kuzviraramira oga nozvaa zviripo asi pasina nguva yekuti unonzi unogara makore maviri kana kuti makore matatu kana kuti unogara makore gumi hazvanga zvisina kunyorwa zvina kunyorwa mupositioni zvidaro
vanhu gumi nevanomwe vakaremara vaigara pamba apa kunyange hazvo vaigarapo vaiwaniswa zvese kusanganisira zvekudya vagara vanoti vakapedzisira kubatsirwa nevari kutungamirira sangano iri muna 1999 pakatanga makakatanwa studio 7 haina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano iri sezvo nharembozha yake yanga isingaiti ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 9198 am pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave Iye zvino tokuende sai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Ishmael Kauzani vanovaiwo sachigaro vesangano reUnemployed Youth Organization. Tinokutambira ine mufaro pano pa Studio 7 mukoma Ishmael.
Makadi zvenyu.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma Ishmael, mungatozoti sangano renyu rinoita nezvei chaizvo?
Isu sangano redu rino miririra pamwe nekushanda nevechidiki nevamwewo vabvezera vasiri kuenda kumabasa, tichipanana mazano neurongwa hwekuti tingawana sei kuzviriritira mukurarama kwedu, sezvo nyika yedu iri kuratidza kuomerwa nekukundikana kuwanisa veruzhinji mabasa.
Saka mungati sangano renyu rine nhengo dzakawanda zvakadi?
Zvekuma 35,000 Zimbabwe yese, maprovinzi yese ari 10.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano wamuri kuda kuti muite. Mungatudzei kuti uri kuitwa riini uye chinangwa chacho ndechei?
Musangano watiri kuda kuita we Unemployed Convention musangano wakanangana nekukokorodza vechidiki wose vari mubracket rekusashanda rekusaenda kumabasa. Chinangwa chiri chekuti tiungane tikwanise kunyora gwaro ratinosusukidza mberi kuhurumende nekune vari kuita zvematongerwo enyika, mapolitical parties, sezvo tiri kunzwa vazhinji pari kutaurwa zvemacoalition, tiri kutaura zvemaelection. Saka vazhinji vechidiki tiri kubvunza mubvunzo wekuti ko isisu vasingashande tiri papiwo? So ndo chinangwa chatiri kuitira musangano uyu.
Muri kutarisa kuti musangano uyu unoitwa riini?
Musangano uyu uri kuitwa muna June, so a 16 June. Iro rino gore.
Ndekupi kuri kuitwa musangano? MuHarare here kana kuti?
Musangano uchazenge uchiitwa muHarare, asi pari zvino hatisati hedu tava nevhenyu, asi uchaitirwa muguta reHarare.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekukokorodza vechidiki vasiri kuenda kumabasa nevamwe zvakare vapfuura zero rekunzi vanganzi mayouth. Chinangwa chikuru chiri chekuti tinzwe pfungwa dzavo pamwe nekuunganidza pfungwa dzevechidiki, tiendese zvinyunyuto zvedu kuhurumende nekuma political parties akasiyana-siyana. Uyezve chinangwa chihombe chiri chekubvunza kuti isu semarovha roho yedu iri papi nechipi chatichizenge tichiika, ende uyezve mapromise anongopuwa nemapolitical party mazhinji uyezve nehurumende anongopuwa asi hazozadzikiswi.
Imi kune bato ramunenge muchitsigira here pane vanoita zvematongerwo enyika kana kuti munongoti chero munhu anoda kuuya ake?
Isu hatina bato ratiri kutsigira. Ndosaka manzwa ndareva kuti tichanyorera magwaro emapolitical parties, tichanyorera hurumende iko zvino, tichiisa zvinyunyuto zvedu.
Saka zvichemo zvamunomboendesa kuhurumende nekuda reparamende zvinotambirwawo sei?
Semazivira munongoita nemanzwira munoita munyika ino yeZimbabwe, hakuna chichemo chatinoendesa kuparamende chikanzwika. Havatodi kunzwa nezvezvichemo, mukatotaura zvichemo munotorohwa nekusungwa. Saka hakuna chatingati chichemo chakagamuchirwa neparamende. Nyangwe tichiendesa hatizivi kuti patinoendesa vanonozvigarira pasi here kana kuti vatora mapepa edu orasa.
Asika hurumende ine bazi revechidiki, munomboendawo here kunotaura negurukota racho vazhwawo?
Kwavazhwawo hakutoendeki nekuti vazhwawo vanotora masaizi, vanotarisa kuti iwe unobva kubato ripi. Kana usingabve kana kuti kutsigira bato ravo rezanupf utotenderwa kugara wasvika padhuze nemaofisis avo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Ishmael nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna sachigaro wevechidiki vasina mabasa kana kuti Unemployed Youth Organization vaIshmael Kauzani. Aiwa, amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisi matambo. Anoko ni gaine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndini Washington DC City. Murare zvakanaka vatereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Ai watinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Yesu simba rangu muri simba rangu.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita na Bishop Godfrey Taonezvi the Anglican Church Masvingo Diocese.
Ndinonzi Bishop Godfrey Taonezvi, ndiri bishop we Anglican Diocese of Masvingo. Tine madiocese anokwana kuita iwo mashanu, rimwe reHarare, Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe na iyo ino Masvingo.
Nderipi basa guru rinoitwa nekereke yenyu?
Tinoita mabasa akati wandei. Donzo redu guru ndoro kuparidza vhangeri. Asi mukuparidza kwatinoita uku, tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo. Sezvakaita imo muno mudiocese reMasvingo, takabatsirana nevanhu kwemakore apfuura aya munzvimbo dzine malaria, tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000. Uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa, sezvakaita kuShurugwe Rural tine zvikoro zvina. Kwachivi tine chikoro chimwe chete, kuBohera tine zvikoro zvitanhatu, kuChikomba tine zvikoro zvina. Muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding. Uye sedhiocese zvakare tinopinda munyaya dzezveutano, tine kliniki yedu hombe iri paDaramombe Mission. Uye pane zveutano izvozvi tiri kuitawo urongwa sedhiocese reMasvingo kupinda mumachechi edu mudhiocese riri rose mune nzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya, tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination, kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemacommunities. Tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center, apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko.
Zvamataura zvizhinji Bishop Taone, zvinhu zvinoda mari. Kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika?
Tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira.
Nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene?
Ya, ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8. Ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo, ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi. Muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo, akabata tambo iyi muruoko rwake. Akandibvunza achiti, "Nai Amos, uri kuoneiko?" Ini ndikati, "Tambo yokururamisa nayo." Ipapo tenzi akati, "Ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo. Handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga." Ndo ndima yandaverenga Amos 7, verses 7-8. Pandima iyi yandaverenga iyi, Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri. Panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizunganidzira pfuma zhinji kwazvo, vachidzungirira varombo, huori hwanga hwakatekeshera, kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva. Utungamiriri wezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehuori. Haaibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira Mwari wavo. Mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri. Zvechokwadi, Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita huori hwakange huripo mukati meIsraeri. Mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo, kati atingati vision pachirungu. Muchiratidzo umu Amos akaona Mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yekuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro pehumori nekudzvairira varombo Israeri yakange yaminama isina kuti kwasuka pamberi paMwari. Chidziro chinenge chavakwa chisina kuti kwasuka chinoputswa nomuvaki Israeri nekusati kwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa naMwari. Nhasi uno Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori wapfunya chisero. Pane zvematongerwo enyika hazvina kujeka. Upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Kodzero dzevanhu hadzicherechedzwi. Tambo yokururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga remuZimbabwe. Angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi, kuti tose tirase tsika dzeuori, tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo, ticherechedzewo zvakare kodzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka, tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari anove musiki wedu.
Avo vanga vari Bishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese vari parunare kumasvingo kwakare neStudio 7. Iyo zvino tokupai kambo anogona ndiMwari kubva kuna Len Monyanzara. Muimbi wechitendero achiri kusimuka Len Munyanzara achitipa kambo anogona ndiMwari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ rinoramba mashoko ekuti mubatanidzwa wekodi hamuchina kuwirirana, zvichitevera danho raro rekuramba kushandiswa kwemichina yeBVR pakunyoresa vavhoti. Nhengo dzesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VSET dzoronga kuratidzira pamberi pemahofisi ekanzuro yeguta reHarare. Vanorarama neurema vakabudiswa nematare edzimhosva nechisimba paMasterton Leonard Cheshire Home muHarare vanoenderera mberi vachirara pamwe nekugara panze sezvo vasina kumwe kwekuenda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Sandikile Musanga.